Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 7 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iko zvino makanzuro ese akuita kusamudzimbo dzavo dzese mumakombiyuta, yekuti kana vachinge vapa munhu kombiyuta ikangotora munhu mumwe chete hapachagoni kusvika mumunhu wechipiri pamusoro payo inobva yaramba.
Sangano rinomirira makanzuro emumadhorobha reUrban Councils Association of Zimbabwe rinoti makanzuro ari pasi paro atanga urongwa hwekushandisa umhizha hwemakombiyuta mukupa vagari pekuvakira dzimba senzira yekuedza nayo kumisa nyaya dzeuori.
MuZimbabwe vanhu havana kusununguka kutaura maringe nezvakanangana nemutungamiri wenyika vaMugabe. Vazhinji vanhu havadi kutaura pavakamira because vanotya.
Ongororo yeAfrobarometer inoratidza kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuramba vachiwana rutsigiro rwakawanda kudarika vaMogenitsvangirai, asi vane chitsama vanoramba kutaura pavamire.
Yemwe ndingangopembera hangu inini, bati kumwe kumwe uko kwandisiri kuona kune vanhu vari kusafa ini ndichipembera ndichidya ndichifara. Saka hazvindifadze mufungi.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo anosvitsa makore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa achiti hapana chekupemberera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira makanzuro emumadhorobha reUrban Councils Association of Zimbabwe rinoti makanzuro ari pasi paro atanga urongwa hwekushandisa umhizha hwemakombiyuta mukupa vagari pekuvakira dzimba. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera dambudziko ranga rakatarisana nemadhorobha mazhinji rekupiwa kwevanhu vakawanda nzvimbo imwe yekuvaka. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vashangwa mavesere nhengo yeyukazi uye vari mukuru wekanzuro yeBhindura vati kushandiswa kwemakombiyuta uku kunoderedza uori kunyange hwevashandi vekanzuro.
Panga pane dambudziko rekuti vanhu vanogona kungoba nzvimbo dzakasiyana-siyana, mastendi kana dzimwe nzvimbo dzanga dzisina kuvakwa. Iko zvino makanzuro ese akuita kusamudzimbo dzavo dzese mumakombiyuta, yekuti kana vachinge vapa munhu kombiyuta ikangotora munhu mumwe chete hapachagoni kusvika mumunhu wechipiri pamusoro payo inobva yaramba. Kana nzvimbo yanga yakaiswa kuti iswe chikoro, kana pakaiswa munhu anonzi anoda kuvakaimba, kombiyuta inobva yaramba. Kana panga pane nzvimbo yokuti panoda kuitwa klinika, pakazonzi pakuiswa chikoro, kombiyuta inobva yaramba. Izvi zvinobva zvaita kuti vatungamiri vemakanzuro vaone kuti nzvimbo dzavo dzakachengetedzeka zvakanaka.
Vangosana Dlamini, mumwe mugari weMuHarare, varumbidza zvikuru danho ratorwa nemakanzuro emumadhorobha. Vakati sevagari vane tarisiro yekuti zvichaderedza kubirwa kwevagari vachitengeserwa nzvimbo dzisipo.
Aiwa, iroro idanho ratinotambira chaizvo, idanho ratinokurudzira isusu sevagari vemuno muHarare.
Sangano reUkas rinotiwo kubva musi wa7 kusvika 9 Nyamavhuvhu richange riine musangano welocal government investment conference logic muchidimbu muguta reHarare. Vanotungamirira UKAS vatsungai makore vati chinangwa chavo ndechekuti madhorobha akwezve vanouya kuzoita mabhizimusi nemakanzuro, pamwe nekuti makanzuro akurukure pamwe chete gwara ravangafamba naro kuderedza matambudziko avakatarisana nawo.
Muchidimbu zvatakatarisira nelogic 2017 kuzama kuita kuti muma munharaunda dzatinogara tikwanise kuita kuti vanouya vachiisa mari kuti nzvimbo idzodzo dzivandudzike zvakasiyana siyana zvinosanganisira mvura kugadzirisa kwedu kwatinoita mvura kubvisa tsvina munharaunda idzodzo zvive zvinokwanisa kuti zvibatsirike nevanhu vanouya vachiisa mari vachibatsirana nemakanzuro edu.
Yukasi inoti tarisiro yavo ndeyekutiwo vemabhizimusi nevagari vawane mukana wokukurukura budiriro yemaguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wesangano idzva richangoumbwa reAlliance for People's Agenda vangosana mwoyo nhasi vaita musangano nevemasangano akazvimirira nevanhuwo zvavo muBulawayo kuhotera yeHoliday Inn. Vamwoyo vanoti vari kuzokwikwidza musarudzo vakazvimirira uye vati havatenderani nekuumba mubatanidzwa wevanopikisa nekuti vanenge vaine mafungiro akasiyana. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vati zvakakosha kuti vanhu munyika vafungisise nezvematambudziko ari munyika uye kuti ndeupi mutungamiri angagona kuagadzirisa. Vamoyo avo vaive vati vachapinda musarudzo vakazvimirira vega vakazotaura munguva pfupi yapfuura kuti vaive vatanga bato rezvematongerwo enyika iro vachakwikwidza musarudzo vakatungamirira. Vamwe vevanhu ava avo vataura mushure memusangano waitwa navangosana mwoyo nemasangano akazvimirira ega vati kupinda kwavamwoyo musarudzo kunopa vanhu vemunyika mukana wekusarudza munhu ane mafungiro anogona kubatsira kuti nyika ibude mumatambudziko ayakatarisana nawo pari zvino. Mutungamiri webato reAlliance for National Salvation vaMoses Mzilandlovu avo vange varipowo pamusangano uyu vati vafara kunzwa vamwoyo vachitaura kuti zvakakosha kuti vanhu munyika vabatane, vakatiwo vachataura nevamwe vebato ravo kuti vaone kuti vangashanda sei nebato ravamwoyo reAlliance for People's Agenda. Mumwe apinda mumusangano uyu ati anoda kungonzi muzvare Annette ati ange asingavhoti pamakore apfuura nekuti vanhu vange varipo ainge asingavafariri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti haifungi kuti ongororo yeAfrobarometer yekuti ndiani mutungamiri anodiwa nevanhu zvakanyanya munyika yakaburitsa kuti vakawanda vaizovhotera mutungamiri weZANU-PF pamberi pemutungamiri weMDCT inoratidza chokwadi chemamiriro yakaita zvinhu muZimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Dr. Takawafira Joe avanotungamira usangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vanoti zviri pachena kuti vanhu vanotya kutaura kana kushoropodza mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika pane vatungamiri vemapato anopikisa vakaita savaMorgan Tsvangirai. Ongororo iyi iyo yakaitwa mukupera kwandira kusvika pakati pakukadzi yakaitwa ichitungamirwa nesangano reMass Public Opinion Institute uye pakabvunzwa vanhu chiuru nemazana maviri. Pavanhu ava zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana zvakati kana sarudzo dzakanzi dziri kuitwa mangwana zvaizovhotera mutungamiri weZANU-PF zvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana zvichiti zvinovhotera mutungamiri weMDCT uye zvikamu zvina kubva muzana zvichitiwo zvaizovhotera mutungamiri weZIM-PF zviviri zvichiti mamwe mapato kuchitiwo makumi maviri nezvina kubva muzana zvakaramba kupindura mubvunzo. Zvikamu gumi nechimwe kubva muzana ndo zvakati zvakanga zvisingazovhoti kuchitiwo zvikamu zvishanu kubva muzana zvichiti zvakanga zvisingazivi. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Zhou pamusoro peongororo iyi.
Ongororo dzemuZimbabwe dzakasiyana neongororo dzinoitwa particular developed countries. Uyezve ndaida kutaura kuti muZimbabwe vanhu havana kusununguka kutaura maringe nezvakanangana nemutungamiri wenyika vaMugabe. Vazhinji vanhu havadi kutaura pavakamira because vanotya zvakaitika makore akambopfuura. Vanoziva kuti kune vashoma vari muZANU vanoida ZANU vanokwanisa kuti urohwe kana kuti upisirwe musha. Saka
vazhinji vanhu havanyanyotaura zvatingati dziri accurate pamusoro pavamugadi. Kana ndingati kukwira kwepesendeji yavamugadi, handioni kuti pane chinhu chingapawo pevamugadi vanzi sapoti yavo yakwira. Asi tikatarisawo kuopozishini, ndinganzwisisa kuti sei vatambirai vachiita sekutiwo sapoti yavo yadera, nokuti vanhu vakasununguka kutaura zveopozishini nokuti hazivatisi, havangarohwi neopozishini. Uyezve tichionawo kuti mune mapato ezvematongerwo enyika awanda anongonyuka sehowa, saka zvekutaura zveopozishini zvakawanda.
Asika tichitarisawo imomo mapato anopikisa Dr. Zhou, tiri kuona kuti kutsemuka kwaari kuita nenyayawo dzakaitawo secorruption iri kuitikawo makanzuro ari kutungamirwawo neMDC, hazvisi zvimwewo here zvinoitawo kuti vanhu vatarise?
Hazvingarambiwo kuti kumuka kwemaopposition kunopawo kuti vamwe vataurewo vaonewo izvinhu uori. Bati tikanyanya kutarisa chaizvo chaizvo tinozva tinyika ime, vanhu vane uori vanonyanyisa kuzikamwa vari vanhu vari muzanu, vanhu vari kuita mari zvikuru. Asi kuti hatikurudziriwo izvinhu uori muopposition, nokuva kuvatangira dai vanga variwo vanotonga, corruption yachona ingadai irishoma. Asi kuti sezvo vasingatongi, panoonesawo kuti uchiti ava vanoita corruption ndevekwavatangira here kana kuti vakadzirawo moto wembavha.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano rePTUZ, Dr. Takavafira Zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-6065 ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeEgypt vanoti munhu anga akateya mabhambu mumotokari arwisa nzvimbo yekupinda nayo inogarirwa nemauto kumaodzanyemba kweSinai, akauraya mauto angangosvika 10. Kurwiswa uku kwaitika nhasi apo motokari mbiri dzaputika dzichipfuura nepanzvimbo iyi iri mumugwagwa uri pedyo neRafa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vati ivo nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakurukura zvakasiyana-siyana uye vanotarisira budiriro mune remangwana dzichabatsira nyika mbiri idzi. Hurumende yati iri kugadzirira kutamisa mhuri dzinopfuura zviuru zvitanhatu kubva kumahombekombe kwedhamu reTokwe Mukosi kuitira kuvandudza zvirongwa zvemadiridziro, kuchengetwa kwemhuka dzesango uye kuchengetwa nekukoyiwa kwehove. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mubazi rehurumende rinoona nezvemvura pamwe chete nezviwanikwa, injiniya Tinaishe Mutasa, nhasi vaudza vanhu mumasvingo kuti vari kuita tsvakurudzo yehuwandu chaihwo hwevanhu vanofanira kubviswa mumisha yavo vachinogariswa patsva.
Vanhu vanoda kufambiswa kubviswa munzvimbo yatingati Dam Reservation Area patakavaverenga muna 2013 vaiva kuma 6000 families. Ivavo ndo vatinofunga kuti vatiwedzerei uye ibasa ratisina kuzonyatsopedzisa takuti tipedzise dhamu uye nekubvisa vaya vakanga vonyura. Saka imhuri dzinofanira kubviswa kuitira kuti dzisagara munzvimbo iya yatingati kurima kwavo kudini kwavo kungaita kuti dhamu riwande jecha.
Amai Natsai muzvidziwa vanogara murani rekwasese kwaChivi vati vanotyira kuti vanogona kuitwa zvakamboitwa vamwe vakarasirwa mukamba yeChingwizi mugore ra2014 vakaguma vononga svosve nemuromo.
Ini zvehurumende kuti kwairi kuti rinotibvisa ichinotisa kumwe, nongona zviri zvinhu zvakaoma bhozi, tichangotanga mhuri vana vachiri vadiki zvokuzodzokorodzwa zvegore riya rekunoiswa mukempu. Ene mukempu machona unhu wemukempu tomuziya, hakuna ninga achienda kubasa kurimike. Even tikasaiswa mukempu asi tononge zvinenge zvakangotomera, nekuti hatizivi kuti kwatiri kuendeswa mhinde yachona inorimika here, tichanoiswa pane matombo here.
Vatranos Mukumbwa vekungoma huru vanoti vo vanotyira kuti hurumende inozotadza kuvabhadhara mari yavakashandisa kuvaka misha yavo yavachasiya vaputsa kuti vandovaka mutsva kwavachaendeswa.
Maonero atinoita ndekuti dambudziko ratatosangana naro iguru rekuti mari dzedu chaidzo dzokutamiswa tinogona kudzinetseka kudziwana.
Asi vamutasa vati hurumende ichagadzirira zvinodiwa zvose kuti vanhu vatamiswe zvakanaka. Mashoko aya atsinirwawo negurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amai Shwai Mahofa avo vaudza Studio 7 kuti hurumende ichaona kuti vanhu ava vagariswa zvakanaka uye nzvimbo yekuti vagare yavepo kunowanetsi kumwenezi. Vatiwo hurumende iri kugadzirira mari yekuripa vanhu vanenge vatama ava. Vamutasa vaenderera mberi vachiti Toko Mukose ichadiridzira mahekta zviuru makumi maviri nemashanu nekudaro vagare ava vachabatsirikana nekuwana mari kubva mukurima uye nemabasa achabuda. Nakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa pamire hurumende yeAmerica panyaya dzekushanya kwevanhu vekune dzimwe nyika kuAmerica.
Mimwe mitemo mitsva yaparurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump dzechiMuslim yatanga kushanda mushure mekunge dare repamusorosoro muAmerica ratenderana nemutungamiri wenyika pane zvimwe. Mitemo iyi inorambidza kwemwedzi mitatu zvimwe zvizvarwa zvenyika dzeIran, Libya, Somalia, Sudan, Syria neYemen kuti zvipinde muUnited States kuri kuitira kuchengetedza runyararo munyika. Pamusoro peizvi, United States ichange ichimbomira kutambira vapoteri kwemwedzi mina. Bazi rehurumende rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika State Department richishanda nemamwe mapoka rinoti kuti chizvarwa chenyika idzi chikwanise kushanya kuAmerica chinofanira kuve nevabereki, mudzimai kana murume wemunhu, vana, varoora, vakwasha nehadzvanzi muAmerica. Vamwe vanotenderwa kupiwa mavhiza vanenge vachienda kuchikoro kana kuti vawana basa muAmerica. Mamwe magweta ange achiti mutemo uyu unotyora bumbiro remutemo sezvo uchisarura vanhu nezvitendero. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeUnited States. Maaverengwa neni Tanonoka Wande.
Iye zvino tokupai nhau dzemitambo.
Chikwata cheCapes United chasvika muAlgiers nhasi mangwanani chakatarisana nemutambo wacho weCup Champions League Group B neUSM Alger panguva iyo maOrioles asimudzira gadziriro yavo yekosafa Castle Cup Final nechipolopolo yekuZambia nesondo. Makepekepe ari kufanira kukunda kuti vasvike mumakota final emakundano aya. Kukundwa kwavo kuchireva kubuda mumakwikwi aya vasvika pedyo pedyo nekunyora gwaro munhoroondo yemakwikwi aya. Pari zvino Capes United iri pachinhano chechitatu nemapoints matanhatu, maviri pasi peUSM Alger neAl Ahly Tripoli, zvekuti kukunda kwavo kunovaisa pamusoro-soro kupinda mumakota finari kubva mugungano iri iro rinosanganisa zvekare Zamalek yekuEgypt. Kunyange hazvo zvakaoma mumutambo neUSM Alger, vatsigiri vemaGreen Machine vari kutarisira kufara sezvavakaita svondo rapera apo vakadambura Zamalek 3-1 pasina aitarisira kuti makepekepe angaite zvakadaro. Zvakamira zvakadai, maOrioles ari kupinda munhandare yeRoyal Bafokeng vaine mukana wekutora mukombe uyu kechishanu. Pari zvino maOrioles ane mikombe mina kubvira makundano aya atanga muna 1997 pamwe chete neAngola, South Africa neZambia asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJasper Femberai vanoti maWarriors atotora mukombe vachitipa zvibodzwa zvavanofunga kuti Zimbabwe inokunda nazvo.
Kapu iyi tikuitorai, tikuitora kapu iyoyi, kapu iyi tatoitorai. Zambia tikuita 3-0.
Asi mumwe mutsigiri wenhabvu vaLloyd Tambaoga vanoti Zimbabwe isafunge kuti yatokunda kare nekuti mutambo uyu wakaoma zvikuru.
Mutambo uyu uri tough asi kuti tofuna kuti tihwine because mutambo wakasimba.
Panguva imwe cheteyo mitambo yeKasolaga Premier Soccer League iri kuenderera mberi ichipinda muvhiki regumi nenomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika nguya kuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei vatsigiri veFacebook page yeVOA Shona vari kufara nekupinda kwakaita chikwata cheZimbabwe mumafinals ECOSAFA Cup uchatambwa iwo nesvondo nechipolopolo chekuZambia.
Strong do it for Nobet Manejo ndiri kuKenya. Dai kuzi ndaiwana mukana wekutaura na Sunday Chidzambwa nemaWarriors. Ndaivati asatore magames avakatamba kare vachifunga kuti ndozvinogona kuita paZambia. Zambia chikwata chakasimba zvakanyanyisa mu South Africa. It one stage Zambia yakatombotora Africa Cup of Nations. Saka mutambo uyu mutambo unenge wakaoma. Uso Sunday Chidzambwa asachinje timu yakatamba nePalesotho. Iratidza kuti inozva zvainoita. Ini ndozvandofungwa zvangu. Achikupedzisira ndoti vatsigiri vese vari muSouth Africa veZimbabwe endai kunotsigira vakomana kuti pave ne 12 men muground.
Ngatimbonzwai zvakabuda pane chimwe chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei. Regai timbonzwa kubva kuna mukoma Trust Shaya newako avo vari kurarama ivo neurema mushure mekunge vakuwadzwa munjodzi yemotokari.
Ndinoiswa Trust Musausha yanowako ndiri kuHarare kwari mpa 2012 21 September ndakaita dzingibva kuBulawayo ndakakuvara gumbo rakatodziswa rakabva raambuted. Ndakazombokwanisawo hangu kubatsirwa nevakabatsirwa vakakwanisa kutendera kuprocess.
Tombonzwa kuna amai Posha Kandemiri avo vakakwanisa ivo kubatsira mukoma Trust.
Zvakaitika ndezvekuti pandakambofona kumba kwedu kuvabereki vangu kuWarren Park ndakanzwa nyaya yekuti pane mumwe mukomana Trust Shayano wako akanga aita dambudziko rekuita accident akazobviswa rimwe gumbo tikanga asarwa negumbo 1. Saka takabvumirana kuti ini kunokuro ndochitanga kutarisana nezvekuti tingawani kuti angakwanisiri kuwana gumbo riri artificial kana kuti prosthetic leg rekuti abatsirikane.
Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mutambo weCOSAFA Cup final pakati peZambia neZimbabwe pamwe chetewo nemutambo weCAPS United neUSM Alger yekuAlgeria uchatambwawo zvakare nemusi wesvondo weCAF Champions League. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Muchirongwa chedu chatinotaura nevaimbi nhasi Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nemuimbi Thomas Mapfumo uye akasvitsa makore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa musi wa3 Chikunguru. Blessing atanga nekubvunza vamapfumo kuti vari kunzwa sei.
Ndiri kufarawo zvangu. Handinganyatsoti ndiri kufara here, ndiri kufara ndasi handisi kufara manii nokuti ndiri kugara munyika yevamwe vanhu. Ndainanga ndirigumba zvingadai hama neshamwari tichifara ndine hama neshamwari dzangu kumusha kudzandakasiya. Vamwe vakatoshaya izvozvo makore akawandiswa ndisati ndadzokera kumusha. Saka zvimwewo zvinondinetsa zvikuru.
Laugh so hard, is this my fate?
corruption everywhere.
Asi kunyangwe muri kure nyine kumusha kudai pane mabira ama makarongawo here kuti munge muchipemberera birthday.
Munoziva kuti ndisi munhu uya anoita ma celebrations pano zvinhu especially zvinhu zvepasi nongoriwo unowo sezuva uranaka zvako. Imi vanhu ndinenge muchipembedza, ini handimo munyaya dzekupemberera idzi dzekutanzia nhasi ndakazvarwa ndakazodai ngatidyei haine zvozvo zvinondiitisa izvozvo chinhu chimwe chinhu chekuti yengu ndingangopembera hangu inini. But kumwe uko kwandisiri kuona uko kune vanhu vari kusafa ini ndichipembera ndichidya ndichifara. Saka hazvindifadze mufunge, zvinhu zvondondinetsa kuti ndingangopembera ndikacerebrata ndikaita sei. What's the use of me celebrating when other people are suffering? There are a lot of people suffering out there, including vanhu vari kumusha kwedu kure chiguya chokwadiri kubva kwacho. Saka kupembera kwacho handikuone kuti kunondipa chii. Hama dzangu he dzinopembera dzichinditumira dzichitaura kuti happy birthday, asi inongodoonawo sezuva zvangu randakazvarwa.
Ndeapi mashoko amungangode kupa kuvatsigiri venyu? Ndanga ndichiverenga pafacebook vakawanda vanenge vakanyora vachikukorokotedzai, vamwe ndoziva kuti vachishandisa mawhatsapp nezvimwe nezvimwe.
Aiwa, ndinotenda kune vanhu vamwe vanoyeuka zuva iyi vakawanda vari kuriyeukawo, ndo mafungiro avo avanoita. Ndinovatenda zvikuru.
Asi mukanya pane zvavari kuvarongerawo here padamba refu mugapu mune yumu?
Aiwa, tiri kuronga, takutoda kutopedza.
Musha wenyu wamacheme.
Mapfumo anga achitaura aina Blessing Zulu Studio 7 parunare ari kuOregon muno muAmerica. Tichiti makorokoto kuna vamapfumo, asi hanzi kangomakaririsi ndokaparuki, nguva yedu yabva yangopera sezvo nguva yedu yapera rikaiti tarise musoro yenhau dzanhasi. Sangano rinomirira makanzuru emadhorobha reUrban Councils Association of Zimbabwe rinoti makanzuru ari pasi paro atanga urongwa hwekushandisa umhizha hwemakombiyuta mukupa vagari pekuvakira dzimba senzira yekuedza kumisana youori. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya muina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 7 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa nje iqinise ukuthi nxa ubuza ngezombuso weZimbabwe abantu abaningi bavame ukwesaba kuyekwethuka baphendula ngendlela abacabanga ukuthi wena ufuna ukuza impendulo.
Uphenyo olwethu lwenhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi ibandla leZANU-PF lilosekelo olwedlula olwe-MDCT ngokuphindwe kabili lusolwa ngabaningi.
Ngamvothela uNkosana sibone lathi ukuthi uyasiphathelayo. Ngumuntu esingathi akekho kuZANU, asikamzami, akekho ku-MDC, ngiyakwazi ukuthi yiyo engani phambili ku-opposition. Kodwa ngibona ngani singamzama engasenzela ongani kunqaba.
Abenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo bapha imbono yabo ngowake wabanga umphathi ntambo wezokuthengiselana kuhulumende weZANU-PF. Umnumzana Nkosana Moyo yena uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngo-2018. Kuwoza Friday lamhlanje sikhothamela ilunga leqembu elihlabela umdumo we-jazz elama Cool Crooners u-Abel Sithole obhubhe ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uphenyo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer ngenyanga kaNkwenkwezi olutshengisa ibandla leZANU-PF lilosekelo olwedlula olwe-MDCT ngokuphindwe kabili luyasolwa ngabanye. Iphephandaba likahulumende leThe Herald lilukhiphile njalo lolu phenyo endabeni zalo zalamhlanje osukubangele abaningi bathandabuze indlela eyasetshenziswa ukuqoqa imbono kaZulu. Inhlanganiso ye-Afrobarometer yakhuluma labantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu amabili. Ebantwini laba abayisilinganiso esingamachumi amathathu lasishiyagalolumbili ekhulwini, 38% bathi balakho ukuvotela umongameli Robert Mugabe, kuthi abalichumi lasithupha ekhulwini 16% kuphela yibo abathi basekela i-MDCT. Lolu cwaningo luthi abantu abayisilinganiso esingamachumi amabili lane 24% lesaba ukuveza imbono yabo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Yi abantu phela vele nxa vele ku kudingwa information ku research nxa impumelelo yakhona ingazibe into abangavumelani layo kuza vele kube lesizathu sokuthi babe beyichothoze. Kodwa nje iqinise ukuthi nxa ubuza ngezombuso weZimbabwe abantu abaningi bavame ukwesaba kuyekwethuka baphendula ngendlela abacabanga ukuthi wena ufuna ukuza impendulo.
Kodwa ke nxa sikhangele yona impumela yakhona ingakhombisa ukubana umnumzana Tswangirai kasela sekelo okwehle kakhulu kakhulu kazini nxa sikhangele ngomnyaka ka-2013.
Kukhona ukuthi nxa abantu bekhangele ngendlela ababuzwa ngayo ukuthi elingafuna abe ngumongameli ngubani kumbe onganqoba ngubani, bayakwanisa bakhulume ukuthi hhayi uTswangirai engqondweni zabo bona vele babona ngathi kasuze akwanisa ukuthi anqobe ngoba kakwanisa ukuthi abe abuse. Asuze sithi khona impendulo ezinjalo azikho ngoba ungazinanzelele into ezenzakalayo eziningi eqembini lakhe la yena ubuntu bakhe. Kungenzeka ukuthi kulabantu abanye abathize abangathi bona kababoni ekwanisa ukuthi abe ebusa, kodwa ukuthi bathi bona umgabu ungcono ikombona ngathi khona sokuhambela lokuthi umomo wakho na obuzwayo uyabe unjani ungazinandzelele abantu indlela abaphendula ngayo umomo wakho na ungenza ukuthi babe bengabantu abesabayo ukuthi bakhulume ukuthi umgabe kuyame kungamehlula kodwa nje bakhona abakwanisi bakhuluma ukuthi yena utswangirayi kakwanisi ukuba abebusa ngoba yiwumumo wakho na asizwe sithi khona impendulo yakho ni wrong kodwa engangichithise kakhulu ukuthi i-sample size yakho abantu abangu 1200 balutshwane kakhulu ngoba abantu abakwanisi ukungena kuvota for bangu 7 million.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi yecubungula ezombusazwe ube khuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Oke waba ngumphathintambo wezamandalo kuthengiselana kuhulumende weZANU-PF umnumzana Nkosana Moyo lamhlanje uhlanganela benhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo. Umoyo utshele abantu abaphatheke emhlanganweni lo ukuthi uzencintisa kukhetho lomnyaka ozayo kodwa uthe kakholwa ukuthi ukungena kumanyano lamanye amabandla aphikisayo kungasusa iZANU-PF embusweni. Asizweni abanye babantu abangene emhlanganweni lo besipha imbono yabo.
Ngajabula kakhulu ngisizwa ukuthi uDr. Nkosana Moyo uyazinikela ukuthi abe ngomunye wabazavotelwa ukuba ngumongameli welizwe. Iminyaka yonke le mina bengingavoti lokuvota ngoba konke obekuphakululwa bekungakhwabitheki kimi. And kathesi ngiphi ithuba lokuthi ngikhethe umuntu okholelwa ezintweni ezifana lengikholelwa kizo. Umuntu okholwa ukuthi ilizwe kumele kube yilizwe elibambeneyo with amathuba alinganayo for umuntu wonke kungakhathalekile ukuthi ukholwa kuphi kumbe ukholwa kuphi.
Mina ngibona ngani uNkosana engaba umuntu okuthi singamnika ithuba into zingatshintsha sibili. Ngibona ngani njengamaZimbabweans uNkosana ngumuntu esimdingayo lapho esikhona kathesi eZimbabwe sidinga umuntu ozafuya le change. So singamvothela uNkosana sibone lati ukuthi uyasiphathelana ngumuntu esingathi ake kokuzanu asikamzami ake ku MTC ngiyakwazi ukuthi yiyo ekani phambili ku opposition kodwa ngibona ngani singamzama engasenzela ngani kunqondo
into yokuqala siyakwamukela lokhu ukuthi abantu bayakunanzelela ukuthi into enye ebisihlupha lapha kakhulu ku politics ye opposition ngabakhokheli bakhona yikho mina ukuza lapha ngibona ngathi ngilandukuzelalela ngizwa ukuthi umbono wakhe phezulu kwezinto zethu zemathebeleni ezisihluphayo umi ngapi kokunye ngiyasuthiseka kokunye ngiyazwisisa ukuthi kuloko esisaba ukuthi athi bhadla lezo zinto yikho ngithi mina.
Lebe kuyimbono yabanye babantu abangene emhlanganweni kamnumzana Nkosana Moyo kobulawayo. Abaphila lesimo sokuzalwa belejwabu elilombala umhlophe i-albinism bathi badibana lenhlupho ezehlukeneyo empilweni ikakhulu nxa bengabesifazana. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo nkosazana Lynette Ndlovu ophila la lesisimo njalo isebenzela ePlumtree njengomongikazi.
Usuku esihlangana nalo thina ikakhulu ngolokuswela amafutha awokugcoka ukuthi sizivikele elangeni. Njalo okunye siyabesifisa impahla ezilemkhono emide ukuthi singatshiswa lilanga. Lezingwane abaningi bethu siyaswela futhi lento ezinjengamangilazi okubonisa ama-spectaculars ikakhulu yizo kakhulu inhlupho esidibana lazo njengabantu abaphila lombala omhlophe
emphakathini kuba lobandlululo oluthile
esihlangana lalo
ye
ikakhulu nxa sikhangele umbala lo ubandlululo ngikhona luyasukeli kakhulu umntu wangikhona esasengumntwana nxa usasengumntwana laphana abanye sivele emulini esingamukelekanga, abanye njalo noma imuli zisiyamukela, kodwa umphakathi wona kube yiwo ongakwamukeliyo. Ubusukunika amanye amazizo awokuthi lanxa usuhamba uyase uzizwa ngani vele awusenguwe, ugcine ungasayenelisi ukuthi especially abantwana abafundayo ecine esikolo laphana engasayenzi kuhle ngesizathu sona lesi. Kakhulu nxa futhi ukuthi kunjalo uhlangane lokuthi ungumntwana lwana oswelayo, khona vele kahle kahle nxa uswela vele singabali umbala wona lo uyabe uvele ungani awuhlangani kuhle labanye abantwana. Manje bese kuphindezela lawo nalo umbala, nxa uswela ubusukhula futhi ubandlululwa ngenxa yakhona lokho. So kugcine kwesenza umuntu angafundi, ungaswela imfundo suswela lo msebenzi. So ukuthi uzinakekele kugcine kusiba nzima. Yena umuntu ongumama vele nxa simkhangele singaba la abaphila nombala wona lokumbe ungena, umuntu ongumama vele uyabe efuna ukuthi abe ngumuntu lwana othola amafutha ehlukeneyo. Umuntu athola amafutha lawa nalawa uthole egcoba ngamafutha nje amaningi-ningi. Manje thina nxa uyaphinde waswele lawo mafutha ikakhulu nalaya elanga ngoba ahluphe ukutholakala, kwenza umama vele akhule yona impilakahle yakhe ingekho nhle kakhulu. Kwamukeleke ebantwini kugcine vele enxanyusu lezilonda, abantu bengasakwamukeli ngendlela sebekubandlulula.
Unkosazana Lynette Ndlovu ngowesifazana ongumongikazi ophilale albinism. Live Talk lamhlanje sikhangela umdlalo weqembu lama Warriors owe final eCOSAFA Castle Cup lapho lizadlala khona lele Zambia ngesonto. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakweleGibhithe zibika ukuba kule bhomba ebelithiywe emzimbeni welinye lamalunga iqembu labalwa becatha besimoslem abedlulisa amalawulo elidubuke emoteni labulala amasotsha kahulumende alijumi ngenyakatho kwedolobho leSinai. Umongameli Donald Trump wakwele Melika uhlangane okwakuqala lamhlanje lomunye wakhe wele Russia umongameli Vladimir Putin selokhe umnumzana Trump ebe ngumongameli. Ngesikhathi umqando usubhahile endaweni eziningi kwele South Africa, abesifazana beZimbabwe edolobheni lePitori sebesungule uhlelo lokuqoqa ingubo, amajesi, ukudla lokunye okokusiza umama labantwana beZimbabwe abahlala esitaladeni lezitezini esezakhalalwa ngabanini bazo. Iningi lalaba bantu liphila ngokucela esitaladeni. Kubika uBenedict Nhlapho.
Abesifazane beZimbabwe laba bathi basungule lolu hlelo ngemva kokuba kulabo mama beZimbabwe labantwana abaselegcekeni ngemva kokutshelwa isiteza bebehlala kuso edolobheni lePretoria. Elinye ilunga lalihlanganisa uNkosazana Chichimoyo uthi ngemva kwalesi sehlakalo bakunanzelele ukuthi banengo mama labantwana beZimbabwe abahlala etshatshalazini lakulezi zitezi ezadelwa ngabaninizo, iningi lazo ezingelamagetsi lamanzi. Uthi lokhu kwenza impilo ibe nzima ikakhulu ngesikhathi lesi esebusika.
Igrupu lalisa liyenzela ukuba njengabomama beZimbabwe abaseSouth Africa siyazane, sibe nobudlelwano obuhle, sincedane lapho esiyabe sidubeka khona lokunceda labo ababebesize funa uncedo lwethu, sibanceda ukubana izinto zibahambele kuhle, zibahambele kangcono.
Elinye ilunga lalinhlanganiso ezibiza Zimbabwe Women with a Vision, uNkosazana Blessing Moyo, uthi inhloso yikusiza iloba nguphi umama kumbe umntwana odinga usizo kungela bandlululo. ukuthi bafuna njalo ukuthi benelise lokusiza abakwele South Africa abahluphekayo. Uthi kuqula lalabo abatshelwe isitezi abagoqela umama labantwana kunengi abakudinga ngesiphangiphangi njengoba kuyinhlekelele ebehlele bengalindele. Uhulumende we-South Africa ulohlelo lokuholisa imali yeqolo kubo mama labantwana kodwa abeZimbabwe abalutholi lolusizo ngoba bengayisizo zezalwane zakuleli. Iningi labo ke baphila ngokucela labantu ababo ezitaladeni. Nxa sekubuya ekuhlaleni bagcina sebehlala ezitezi ezatshiywa ngabaninizo lapho uthola khona phose belichumi endlini eyodwa. Kwezinye indawo kusetshenziswa amabhokisi kwehlukanisa indawo zokulala. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Thabi Gumbo uthi lolu luhlelo oluhle kakhulu ngoba ukusilela kwemisebenzi kwele South Africa sekwenze kwanda inani labantwana beZimbabwe abangafundiyo, iningi labo othola sebencedisana labo nina ukucela usizo emgwaqweni.
Ngibona muhle kakhulu ukuthi abantu bephiwe ingubo ngoba kuyabanda kakhulu omama nabantwana abangena ndawo zokuhlala ukuthi labo bafudumale ngesikhathi lesesinzima esewinter baselizweni elisekude lakubo bahluphekile. So kuright ukuthi baphiwe nabo ingubo.
Inhlanganiso le ngesibili eZimbabwe ukubunjwa kwele South Africa ngenjongo yokusiza abesifazane labantwana. Ngenyanga ephelileyo wethulwe ngokusemthethweni eZim imbokodo yona ihlose kakhulu ukulwela amalungelo abesifazane kanye lokuxhasa labo abafuna ukusungula amabhizimusi. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Bula sangoma kambe iyo zala nkomoni emdlalweni wama Warriors leqembu leZambia owe final ye COSAFA Cup ngesonto. Abanye babantu abakhulume le Studio 7 kuhlelo esilethulela lona enkundleni ye Facebook uhlelo Zimbabwe Today bathi iZimbabwe izanqoba. Abantu laba bagoqela uBhekisipho Ndlovu, uGogo Makhanye labanye abambalwa. Bathi umdlalo lo uza kuba nzima okumangalisayo. Asizweni uGogo Makhanye, umsakazo lodumo uEzra Chisa Spanda lomnumzana Delani Masiye Mhlanga, incwadi kwezemidlalo ohlala kwele Zambia bexoxa lo Gibbs Dube.
Ama-Warriors kazame ngamandla ndabe iZambia vele hayi bamisa ama-Warriors. So siyabakhulekela sibili ukuthi lo nyaka kungaba ngcono.
Wena ngokuphupha kwakho uphupheni ubona ngazani
2-1
ye kodwa ongakutsho ukuthi bakuguqule kuyini bengakadlali?
Bengalungisisa emuva ngale ngibona ingani kukhona okungani kuyasoleka.
Benze njani?
Balungisise sibili ama-defenders azame ngendlela yonke ukuvimba amabhora engangeni.
Siyabonga kakhulu gogo, sibonge kakhulu.
Nathi siyabonga.
Umdlalo lo uya umdlalo omkhulu kakhulu, umdlalo weCOSAFA Cup Cup final part weZimbabwe leZambia iSipholoporo njalo chilo nama Warriors. Ungakhohlwa ukuthi lezi zangqikilana phela ngo-2009 iZimbabwe lapho yashaya khona ke iSipholoporo 3-1. Remember lapha ke iZimbabwe yethu ama host country yacha ke iZambia iSipholoporo 3-1 yawina in case weCOSAFA. Wathi ke abafana beSipholoporo beZambia labathi hayi lati zakuthola ndona ngo-2013 labo yile bona aba host ayi bacha ke iZimbabwe 2-0. So kathi umdlalo singathi ngokudecide apart wazo zombili nje ezingesoto ukuthi ke abafana bakaSandethi Zamba nabafana bakaWesdon Yirenda iyozala nkomoni ke umdlalo wesikhathele ukuthi ke abantu abaningi bawumelele, ngakho ke uzathokoza abantu abaningi kakhulu kuninzimu le-Africa.
Baba Mhlanga, ungathini ngomdlalo?
Uyabungani unzima ngoba amathimu omabili wonke nxa usazi iCOSAFA sebayiwina 4-4 times. So omnye lomunye abefuna atshengise ukuthi yena ngingithi lapha. So kukhanya kuzaba nzima kakhulu ngoba mina njengami nginje ubaba ngweZimbabwe, umama ngwangapha eZambia. So ngiphakathi laphakathi yazi nxa kudlala amathimu la amabili kuyangikhonfuse. So ewinayo yimi yiyo ewinayo, akunandaba. Kodwa i-game yakhona izaba nzima kakhulu ngoba kuzive lula, akula ozawina nje kuthiwa uwine lula, hayi akusoze kube njalo, kuzoba nzima.
Kodwa kuyaba nzima kanganani eBosbanda phakathi kwamaqembu omabili lawo?
Into esitsho lapho futhi Mhlanga ke uzaba lokunzima obukhulu ongakhohlwa ukuthi lezi i-team zombi ziqeqeshwayo labo landele esingathi ngaba legends omdlalo wenguqu.
Lapho lizwe umsakazolodumo u-Ezra Chisa Spanda ugogo Makhanye ohlala kobulawayo ingcwethi kwezemidlalo njalo ihlala kwele Zambia uDelani Masiye Mhlanga bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today lo Gibbs Dube. Nxa lifuna ukuzwa okunengi ngodaba lolu ngenani kukhasi le VOA Ndebele kuFacebook.
Ichi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 Waza Waza Friday.
Ko Waza Friday lamhlanje sikhothamela iqhawe ilunga leqembo lomdumo wejazz elamaCool Crooners. U-Apple sithole yena obhubhenge sonto wabekwa lamhlanje emathuneni amaqhawe kobulawayo. Usithole ngomunye wabantu abasungula iqembu lamaCool Crooners njalo walwa impi yenkululeko yikho nje elaliswe emathuneni amaqhawe enkulumane Heroes Acre. Abaphatheke emngcwabeni wakhe bagoqela uZulu Makhaza, umphathintambo obona ngendaba zakobulawayo unkosikazi Eunice Sandi Moyo, kanye lomphathintambo wendaba zabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube. Zinengi ingoma zamaCool Crooners ezadla ubhedu ohamba phambili ngephimbo elimnandi esikhathini esinengi kunguye usithole. Kambe ngubani ungayikhohlwa le ethi ibhulugwe lami. Omunye wamalunga aleli qembu uGeorge Salim ekhuluma ngemva komncwabo utshele iStudio 7 ukuthi balahlekelwe ngempela ngumuntu obeyinsika yeqembu.
He was really one of those members who konke sasikwenza. He would want to make sure of izinto lezi zihamba ngendlela eyi-straight. Who are the stories? So that he can say, we are at a real big loss.
Kuyini kahle kahle eliza mkhumbula ngakho?
Ube at a full of humor. And I think he's joking. Don't get it right back in the shake. That was up there for you.
Where to me young? How big it don't be let Ubu so by a bunje. Ngelanga lipuma. Kichima mfana wami uibuzikama.
Usithole ubhubhele esibhedlela sempilo ngesonto ngemva kokutshaywa yi-stroke esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili lantathu 83. Iqembu lamaCool Crooners lona libunjwe ngo-1999 ngamalunga amaqembu amabili ayedume kakhulu ngeminyaka yama-1950s edolobheni lakobulawayo abalisa elamaCool 4 kanye lele Golden Delicious Rhythm Crooners. Vala madlalate amathathu abalisa elithi Blue Sky, ibhulukwe lami lelithi Isatilo.
Ya machans, nega bani cellphone.
Ho, nega chuba.
Siyami man, nega stole.
Hai bafoe, tunga toja nele.
Hai bo, yini kakasa kanje nga kumpo.
Lengethi selifoni umakhale kukhwini phela kulale njalo ethi gubuzela.
Asazi, asazi, uyophila ngani na. Asazi, asazi, uyophelele ntolongweni. Asazi, asazi,
Simvalelise-ke u-Apple Sithole ngengoma yabo le emnando kwamagama ethi Blue Sky.
Sambamba.
Sambamba, sambamba, izizimbi zamthumela Blue Sky. Sky, wemama.
Sithilala ngokuthula qhawe lamaqhawe. Kumuli kaSithole la kuqebo lamakhulu crooners sithi Duduzekani. Gabo Blue Sky ngama Cool Crooners ingoma isishaya ke lamhlanje sivalelisa ilunga laleli qembu uApple Sithole obekwe lamhlanje enkulumane Heroes Acre kobulawayo. Hayi ke mthwakazi omuhle siziphethe eza lamhlanje singakehlukani. Uphenyo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi ibandla lezanu PF lilosekelo olwedlula olwe-MDCT ngokuphindwe kabili lusolwa ngabanye. Abenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo bapha imbono yabo ngowake waba ngumphathintambo wezokuthengiselana kurhulumente wezanu PF uNkosana Moyo yena uthi uzancintisa ukhetho lokudinga umongameli. Kwaneleko kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo matuka nduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.